vachitaura pamusangano warongwa nemasangano akazvimiririra wokuziya bhiri iri, imwe nhengo yekomiti yezveutano mudare reparamende, vachimirirawo Gutu South, Dr. Paul Chimedza, vati nyika ingarambe ichishandisa mutemo wa1924 mugore ra2017. Vachimedza vati mutemo wePublic Health Act haugoni kushanda zvakanaka pari zvino, sezvo zvirwere zvavako mazuva ano zvasiyana nezvaivako muna1924, uye zvinodiwa munyaya dzezveutano zvachinjawo.
Tiri kunyunyuta nokuti Public Health Act yakaitwa nefirst parliament yeRhodesia muna1924. Zvirwere zvanga zviripo muna1924 zvachinja, zvirwere zvitsva zvakauya, zvimwe zvavapo. Vanhu vanga variko muna1924 in terms of population vachinja, madhorobha anga ariko muna24 achinja. Saka tiri kuti Public Health Act ya1924 haigoni kuti itiseve, itishandire zvakanaka muna2017.
Vachimedza vakurudzira basi rezveutano kuti riuyise bhiri reutano nechimbi chimbi kudare reparamende.
Vari kungoroka vari pacheya imwe chete, vasingamuvhi kumberi. So as members of parliament, we are saying we've had enough of this. We are serious about this bill. The people that we represent in our constituencies vari kutotsutsumwa nenyaya yebhiri rove. Saka tiri kuti mumwe noumwe ngaaite basa rake, ngavauye nebhiri kuparamende tiri pati, tikwanise kuita zvinhu zvakawanda zvatinofanirwa kuita.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa zvakanaka mubazi rezveutano vaStephen Banda, avo vataura pamusangano uyu, vavimbisa kuti bhiri rePublic Health richange rave muparamende nyamavhuvha asati adarika.
Tave taapachitano chekuti any time from now taakukwanisa kutora bhiri kuti richienda ku cabinet committee on legislation kuti varivongorori, varivheneke, vagutikana naro, ndopanozoenda navo kuparliament, rorodhibhitwa neparliament, and parliament vasvika vanochitora process vochienda naro kuvanhu vese vachibvunza mamiriro akaita the act, ochiwirirana this act zvayave apo chii choda kuti chipamidzirwe, chido choda kuti chibviswe. From there tenge taakutarisira kuti takuve nekumbiro itsva republic health act. Maonero angu nekuziva kwangu neprocess payave, hatisvike muna August risati rasvika kuparamende.
Mutemo uyu une makore makumi mapfumbamwe nematatu. Zvimwe zvezvisingachafambirani nenguva zviri mumutemo umu zvinosanganisira kurambidza varapi kuti vasarape vana vadiki vane zvirwere zvepabonde, uye mutemo uyu hauna zvirwere zvakaita seHIV and AIDS, cancer nechirwere cheshuga kuti zvinorapwa sei. Nhaurirano dzekuvandudza mutemo uyu dzakatanga muna2010, asi kusvika pari zvino bhiri racho harisati rauya muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.